Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 21/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikamu chakaeredzwa nemvura, nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payainaya yaitutika mumakomo, saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese, tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara tanga tiinazvo.
Uwandu hevanhu vafa nekuda kwedu tumpengo idai wosvika pazana nemakumi matatu nemapfumbamwe vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro.
It's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwe dzatisati takwanisa kusvika. Saka regai nditaure netimu yangu iripo yesocial welfare kuti tinyatsoziva kuti pasati pasvika chikafu nepapi.
Asi hurumende inoti iri kuedzana pose painogona kubatsira vanhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevemasangano akazvimirira asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vafa kusvika pari zvino nedambudziko retropical cyclone idai. Vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe havasati vazivikanwa kuti varipi uye vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu vari muzvitsuwa vakamirira kununurwa. Pavanhu vakashaya vashanu vakafa kumasvingo. Mutauriri werimwe bazi reUnited Nations World Food Program vaHeavy VSL vati ongororo yavakaita nezuro inoratidza kuti vanhu zviuru mazana maviri muZimbabwe vakaputsirwa dzimba uye vanoda rubatsiro nechimbi-chimbi. WFP inoti kuchimanimani zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvivakwa zvakaputswa mudutu mupengo iri. Amai Solinda Ngwenya vekuulawayo vanoti vakarasikirwa nemhuri yehanzvadzi yavo yanga iri kuchimanimani ichiita mabasa ekuparidza shoko ramwari uye vamwe vemumhuri yavo vakatsakatika. Mavelas Musanganya uye weStudio 7 abata amai Ngwenya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Inini ndiri kugara kuBulawayo, iye sekuru ndveku kusanyati. Sekuru niko ndiye atorwa nemvura nemukati wake wekucholocho nevana.
Mungazive kuti vanga vari kupi chaizvo paitika dambudziko iri?
Vati kuchimani mani, but handizivi kuti ndeipi side yacho chaiko chaiko, but chimani mani.
Pari zvino mitumbi yavo yatowanikwa here uyezve iri kupi?
Mitumbi mimwe yacho yawanika, but handi sekuru nemedhemu wavo vaona vatoviigwa ikoko kuchimani mani. Then vana vanga vari 3, but mitumbi yawanikwa ndeyevana 2, one wacho vanga asati vawanika kusvika nezuro manheru.
Vana ava vanga vaine makore mangani?
Pane mudiki wacho ane I think my 1 year 8 months, kuzoita ane 4 years, kuzoita ane 6 years, ndiyo 50 yavo.
Kuchimani mani uku vanga vari kuita mabasa api vawanikwa vachitorwa nemvura?
Sekuru munhu anoita zvekuchechi, saka vanotumidzwa kuchechi kuti mumwe ngaende kupi kunoparidza. Saka akaenda kuchimani mani nenyaya yekufambisa inzwi ramwari. vaiparidza ikoko kuti mani mani nekutuma necheche.
Vanga vagara ikoko kwenguva yakareba sei?
Vane 4 years vachigara ikoko.
Saka pari zvino mhuri yenyu yakaungana kupi?
Vabereki vari kumusha kusanyati, then isusu vacho takangogara zvedu kuBulawayo tamirira kuti tinzwe kuti mitumbi yawanika ichananga kupi. Kuzi kune vamwe vari kuSouth Africa vanofanira kuuya kuno kune nyaya iyoyi. Saka atisatanyasoziva kuti vanhu vanofanira kunanga kupi exactly. Tiri kukondrora nevanhu vaenda kuChimanimani kuti tinzwe kuti vanhu vonanga kupi.
Mambonzwa here kuti hurumende iri kuti ichabatsira here panyaya iyoyi?
Hatina kunzwa. Isusu zvatanzwa ndezvekuti hurumende yangoviga vanhu chete nenyaya yekuti hakuna mafridge ekuti vanhu vaise mufridge kuti vanirire hama dzavo chete. Ndizvo zvatanzwa, but zvekuti ichabatsira hatina kunzwa.
Vanga vari amai Solinda Ngwenya vachitaura naMavelous Mushanganya weStudio 7 vari kuBulawayo. Zvichakadaro, vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko iri vanoti havasati vawana rubatsiro rwechikafu kubva nemusi wemugovera. Vamwe vanoti hurumende iyo ine zvikopokopo zviviri chete zveAir Force zviri munzvimbo iyi inenge iri kuremerwa nezvinhu zvawedzerwawo nekuti migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBrighton Nyanisi vari muWard 14 kuChipinge East kuti tinzwe zvakaitika.
Sina zvinomira zvakanaka mudunhu redu, takawirwa nedzimba dzakawanda uye tine vamwe vanhu vanokwana kuita vaviri vakatorwa nemvura kuburikidza nedutu mupengo rakanga riri kwei.
Imiwo imba yenyu yakaputswa here nemvura iyi?
Hongu imba yangu yakaputswa, imba yanga chirara vakomana.
Asi hapana akakuvara hapo?
Pamba pangu hapana wakakuwasa. Mvura yakatanga kuna kuno zvakanyanyisa musi wechina ndokubva yadzirwa ichinaya. Musi wechishanu nguva dzoita idzo kuma2 ndopakatanga kudonha imba yangu, yakatanga kudonha pawindow payo ndokubva yazodonha. Saka ndotova yanga ine maasbestos ma12 feet anokwana kuita iwo matatu. Rumu rairara vakomana iroro rakabva raparara rese rakadaro.
Ko vamwe vamati vakashaya ava vakawanikwa here? Chii chaizvo chakaitika?
Right, pane vakatorwa nemvura. One akashaya akawanikwa, anoitwa iye Vhuso, akatorwa ari kunzvimbo yedu yeWard 14. Then tine mumwe zvakare akashaya anoitwa iye mwana wepamupango. Mukomana uyu hasati awanikwa nanhasi.
Saka vanhu vemumusha vachiri kuita bishi-bishi kumutsvaga?
Hongo, vanhu vari mubishi-bishi kumutsvaga.
Mungati misha mingani yakaparadzwa?
Toto misha yedu yese pamwe chete tikabatanidza, tine Ward 40 inobata Tamandai, yobata nzvimbo inonzi Mapungwana kana kuti Pakopera, then tozobata kwamambo Mapungwana. Tine 3 macenders muward medu. Pamacenders ese iwa ndine nhamba inoita 365.
Imi muri kudhuze-dhuze neMozambique?
Takagurana neMozambique, ehe.
Saka iko zvino zvinhu zvaamira sei? Muri kuwanawo here rubatsiro?
Nezuro takakwanisa kuwana rubatsiro kabva kuhurumende. Vakakwanisa kutipa vewashi, vakakwanisa kutipa mabhaketi anokwana kuita iwo 100 nezvigubhu zvinokwana kuita izvo 100 uye nemapiritsi ekuti vanhu vafanira kushandisa. Ndo rubatsiro rwatati tawana izvozviso.
Mapiritsi aya ndeyekuisa mvura?
Mapiritsi ndeyekuisa mvura. Injini yatinoseenzesa inosevha pachikoro cheMapungwana Primary neSecondary neKopera Trinity, injini iyeyo yakatorwa nemvura.
Ko chikafu muri kuchiwana kupi?
Chikafu chakayeredzwa nemvura. Nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payaina yaiputika mumakomo, saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara yatanga tiinayo zvedu kuno kubvi, razowedzerwa nekuda kwekutorwa kwakaitwa chibage chatatina chechemunda. Chimwewo chaipepereswa nemhepo chichingochikorwa, zvekuti pari zvino tiri pa hatitombozivi kuti tararama sei.
VaBrighton Nyanisi vari muWard 14 kuChipinge East vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yedu tumpengo Cyclone Idai, mumiriri weChimanimani East mudare reParamende vaJoshua Sako veZANU PF Vanoti dunhu ravo pamwe nemamwe matunhu akavirwa nematambudziko edutumupengo cyclone Idai anoda rubatsiro rwakawanda nekuchimbidza sezvo udzamu hwekuparadzwa kwakaitika wakakurisa zvekuti zvichatora mazuva kuti vakwanise kuziva kuti vanhu vangani vakashaya mutsaona iyi. Vasako vanoti vamwe vanhu vakashaya vachiri kufukunurwa kubva muzvivakwa zvakawondomoka pamwe nemadhaka akafushira nzvimbo dzakawanda zvikuru kungangu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nekuti cyclone yakanyanya kuafekta nzvimbo yepangangu township nepamachongwe neikoko kukopa. Kungangu as of nezuro manheru ndakanzwa figa yekuti kwakachengetwa vanhu 47 asi kwakazowanikwa zvema mumabodhi 4. Nekuti chinonetsa kungangu ndechekuti gomo rakaita sekuti raputika matombo nemadslide zvikadzika zvikaeredza dzimba dzevanhu. Saka vanhu ivo vanga vachitsvagwa murabho. And tinoona sekuti up to today team irikoko kungangu iri kutungamirwa nomwana wekuti Brighton Muchua ikoko ndo ari kuita recover mabodies. So it's an ongoing process. Asi 47 iwo ndo vakachengetwa kungangu. Kune dzimwe nzvimbo dzakadai nekuna Nyamusundu kuna Natia vanhu vakachengetwa. Kukopa ndo kwatine dambudziko nenyaya yemabodies.
Ko zvipatara zvakamirawo sei nyaya dzemishonga nekuti tinoonzwa kuti kune vakakuwara kune vari kurwara vari kukwanisa kuwana rubatsiro here?
Tine vanhu mawewusha dzakati wandei. Vamwe vakatibetsera neimwe ndege yakafamba nemadoctors ichiisa madoctors muchipatara tichishanda pamwe chete nesitimu yekuchimanimani. Ivavo vakatibetsera zvakanyanya nekuti vakafamba nemadoctors nemishonga vachitodropa pakopa pachimanimani hospital nekumwe kwakadaro. Asi dambudziko guru ratakasangana naro nderekuti cyclone ichiitika cloud cover inenge yakawanda. Saka dambudziko ratakazoita nderekuti mahelicopters achitadza kupinda nenyaya yecloud cover uku maroads anga akavharika.
Takaonawo zvakare honorable Saku vanhu vachinge vainyunyuta pamusoro penyu musi wakauya president. Chii chakaita kuti vange vachinyunyuta?
Ichokwadi mukomajonga. Munoziva kuti politics ndo zvadzinoita. Vamwe vanofunga kuti panguva yedambudziko ndo pavanogona kuita dzimwe nguva dzekunyadzisa munhu kana kusveruredza pamwe maonero avo. Vaitaura kuti zvanzi ndaifanirwa kunga ndiripo mungangu pakaitika cyclone iyoyi and nekuti ndakanga ndisipo zvanzi wakanga uri kupi.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East mudare reparamende vaJoshua Sako vebato reZANU-PF vari parunare kwakare kuchimanimani nestudio 7. Blessing Zulu abatawo mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC.
Zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipinge. Ndichitaura ndakamirira chipinge East. Takavhiringidzwa zvisingabviri necyclone Idai yakadhistroya dzimba. Every ward pane maward ane vanhu vanodarika 300 vakapwanyirwa musha uye kwatamandai kwakashayika vanhu 2 nenyaya yedutu mupengo iri. Saka zvino hazvina kumira zvakanaka. Izvozvizvi vanhu vari kutotambura nekuti vanogara papi nekuti dzimba dzavo dzese dzakapera dzakaparara.
Ko rubatsiro ruri kuvimbiswa nehurumende rwatanga kusvika here kunzvimbo yenyu?
Kutaura chokwadi kwakanyatsa kunaka. Hakusati kwauya rubatsiro nekuti sinzi zvakatanga zviya zvichitaurwa kuti rubatsiro riri kuuya taifungidza kuti vachatipa matende kuti vanhu vaone kwekurara. Hazvina kuitika kusvika nanhasi uno. Hatina chatati taona. Tinongozwa kungotaurwa chete kuti zvinhu zviri kuuya. Tirikungozamawo kuti shamwari dzedu dzingatibetsera here asi hapana atanyatsa kutibetsera. Saka hakuna chatichaonekwa paground. Vanhu vachiri kungotambura.
Dambudziko apa nderei? Nderekuti hakusi kusvikika here? Migwagwa yakaparadzwa here nemazambuko aya? Zviri kufamba sei?
Harisiropi dambudziko rokuti hakusi kusvikika. Nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kuwanikwa. Vanhu vakatinyorai vanhu, makanzeras edu akatanga kunyora vanhu, neni saMP tikanyora mazita tikaendesa kwaDA kuCivil Protection Unit, but nanhasi uno hakusati kwauya chinhu. Marodhi yese akashata like kutafara kune mabridge akapwanyika. Asi vanhu vari saidi rekumwe rimwe saidi vaifanira kudai vatoona rubatsiro. Saka hakuna zvinhu zvayo zvokubetsera vanhu. Vanoda chikafu, hakuna chikafu chacho. Saka zvinhu hazvina kumira musha.
Mumiriri wechipinge East mudare reparamende vaMatthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunare vari kuchipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza avakashanyirawo nzvimbo iyi mazuva apera.
Chiri kutinetsa kune vari kutaura vari ikoko ndinoona iri nyaya yetransport. Nezuro we made inroads. Kuti takakwanisa kusvika pa skyline. Then tuma small cars twaikwanisa kutopira kusvika kuchimani mani. Kuvanhu vakanga vasina chikafu. Saka ndakati nezuro ndiriko, food was beginning to trickle in. But it's not surprising kuti kune nzvimbo dzimwe dzatisati takwanisa kusvika. Saka regai nditaure ne timu yangu iripo yesocial welfare kuti ndiyatoziva kuti pasati pasvika chikafu ndepati kuti tione zvatingaite nhasi chai.
Tiri kunzwawo kuti United Nations iri kuti vanhu vanokwanisa kusvika iwo zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 muZimbabwe vari kuda kuti vabatsirwe ndoongororo yavari kuti vakaita iyo nezuro. Muri kufarawo here nerubatsiro ruri kubva kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika dzakabudirira nedzimwe dzakapoteredzawo Zimbabwe?
Kuda kutenda nekutibatsira kwavaita. Vauya kuzobatsira zvevanhu veZimbabwe nekukurumidza. Zvinhu zvinotifadza zvikuru kuona kuti tine shamwari. South Africa yakambo yakurumidza kutumira president ndege dzekutibatsira nadzo. Tichendoona Tanzania neNamibia vese vauya kutibatsira. Zvikuru sei ndichitenda donor partners edu through UNDP iyo ina country representative Dr. Bisho Parajuli vari kutibatsirawo zvikuru nana UNICEF ama NGO ariko ndakatosangana navo ndikataura navo ndikavatenda chaizvo. Asi rubatsiro ruripo rwakawanda right now tichiri muemergency crisis but takuda kupinda futi murecovery plan nekuti malivelihoods evanhu ava ave affected quite badly.
Vamwe vanga vachitiwo hurumende inenge yakanonoka kuti ibvise vanhu kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri. Zvii zvamungati zvadzidzwa apa pane zvaitika pari zvino?
Handingati vakanonoka nekuti dambudziko rakadai harisi dambudziko rekuti ungazi. Idambudziko rekuti hongu kwakataurwa kuti kuchauya cyclone but sekuzivawo kwamunoita. Munyika munomu hatisati tambosangana naizvozvo.
Gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare muvulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nevemasangano akazvimirira muvulawayo asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vapinda musangano wanhasi negurukota rezvekugarisana nevanhu Dr. Sekai Nzenza avo vati wafamba zvakanaka chose.
Musangano wedu wafamba zvakanaka chaizvo. Taenda naPresident vanga vachisangana nevanhu veMatebeleland Collective. Matebeleland Collective sanganisa machurch based organization nemaNGO necivic society. Vanga vachida kutaura nyaya yedevolution kuti inorevei kwavari nenyaya dzeeconomic empowerment.
Chikamu chikuru chemusangano pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano akazvimirira ega chaitwa ratapiwe nhau vaburitswa mumusangano uyu sezvo zvanzi zvange zvichikurukurwa zvange zvichifanirwa kuve pakati pemutungamiri wenyika nevemasangano aya chete. Pazobvumidzwa vatori venhau kupinda mumusangano uyu zvekare vamunangagwa vatenda vemasangano aya nekuuya kwavaita vachiti vanzwa zvavataura vachivimbisawo kuti vachaita kuti pave nemumwe mukana wekusangana navo zvekare.
I'm satisfied that I made the correct decision. Because non-interaction creates fear.
Ndiri kugutsikana kuti ndaita zvinhu zvakanaka nekuuya kwandaita kuno. Nokuti kusawe tichisangana kunoita kuti tiwe nekufungirana zvisiri izvo uye kutya panofanirwa kuwe nekusatya.
Zvichakadaro mutori wenhau Zenzele Ndebele uyo anove mutungamiri wesangano reCenter for Innovation and Technology site asungwa panze peState House apo pange pachiitwa musangano uyu. Ndebele azoendeswa kukamba yemapurisa kuHillside uko kwaanosvika kupomerwa mhosva yekuwanikwa aine zvigaba zvakashanda zvehutsi hunokachidza kana kuti tear gas canister. Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raburitsa mashoko paTwitter, richizivisawo nezvekusungwa kwaNdebele. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mamwe masangano evarairidzi anoti haasi kufara nemari yawedzerwa nehurumende kuvashandi vayo yevinoita madora ARTGS zana nemakumi maviri nemapfumbamwe. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi reApex Council. Sangano rePTUZ rinoti zvaitwa nehurumende izvi kutoka vashandi vayo sezvo mari iyi isina zvainombobatsira nazvo vashandi, zvikuru varayiridzi avo sangano iri rinoti zvinhu zvakavaomera. Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nedanho reApex Council rekutambira mari shoma shoma yakadaro, iro richiziva kuti vashandi vehurumende varinomirira vari kutambura. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure, avanoti vashandi vehurumende vangovedzerwa nemari inoita madhora makumi maviri nematanhatu emari yekuAmerica, iyo vanoti inoperera mukubhadhara michovha. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinokatsamara zvikuru nekuti hurumende yaratidza kushora vashandi vanoishandira zvakanyanyisa, nekunyunyuta kwakawanda kusanganisira kunyunyuta neprocesi yacho yavakashandisa kuti vazobuda nemari iyoyo. Manegotiations acho atakagara tataura kuti manegotiations asiri pamutemo, vachinegosheta nebazi risiri pamutemo rinonzi Apex Council. Zvavakaburitsa zvakare zvinoratidza kuti maticha anga asina kumiririrwawo manegotiations iwayo, nenyaya yekuti tinonzwa vachiti vakatiwanira kuti tipiwe mari inokwanisa kuti taicalculata ingaita $26. Mari iyoyo tikaitarisa nekutambura kwatiri kuita, haina zvainoreva paupenyu hwevanhu, haina zvainoreva pakuvandudza upenyu hwevadzidzisi. Saka tine kunyunyuta kwakakurisa ende tinoramba zvakanyanyisa mari iyoyo kuti ingati increment.
Saka mune matanha amuri kuuronga kutora here?
Tatagara titori neurongwa hwekutanga kuratidzira kutanga mangwana mumashonaland west kuchinoi, tichiratidzira hurumende kutitumwa kwedu tine vamwe maprotesta angatiatika countrywide, asi tazopostipona kubva mangwana nenyaya yekuti tiri mubishi rekuunganidza zvinhu zvekubatsira vanawo nevari kuchema vakaparadzirwa nemidziyo, vakaparadzirwa neupenyu kumanikaland. Tiri pakuchema kudai, taona kuti hazvina kukodzera kuti tiendere mberi neurongwa hwedu. Asi kutanga musi wa29 maprovhinsi edu ese achatanga kuita maprotesti kumaprovhinsi kwavo vachienda kupublic service, tichibhilda for another national protest yekuti kusvikira muhoro yedu yakwanisawo kuti ticharararame semunhu, ticharamba tichirwisana nehurumende yedu kuti inzwewo zvichemo zvedu, tichishandisa nzira yekuratidzira zviri pamutemo mumastreets, zvira taakuzorega kuenda kumabasa.
Zvaakureva kuti mushandi wepasi aakutambira mari?
Kana tichida kuisa kumaus dollar angazwisikwe nevanhu vakawanda, maticha aavarege akutambira $146 pamwedzi. Tichitarisawo mune mamiriro aita upfumi hwenyika nemapurize ariko izvozvo, $146 iyi haitokwane kuti tichitarisa patsvakurudzo dzatakaita mwaka wapfuura, tikuona kuti mhuri nevana vashanu chaivo kuti irareme mwedzi wese uchipere vanotoda $1,150.
Vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7 kuwedza. Dambudziko rakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai rinonzi nevakawanda rakaburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika, munyaya dzekunge nyika yatarisana nenjodzi. Vamwe vachiti zvakabuda pachena kuti hurumende yakaratidza kuti haikwanisi kubata matambudziko akadai iri yoga, asi vamwe vachiti izvi zvakaratidza kuti hurumende inokwanisa kutarisana nematambudziko kuburikidza nezvayakaita. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki yebato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Ngatitangei nekunzwa kubva kuna vamugwadi kuti vanoona sei.
Chekutanga tinoda kuti namatambudziko kuno vose vakarasikirwa nehama neshamwari mutambudziko recyclone Idai ratakasangana naro kudunhu remanikaland munyika yeZimbabwe. Vakarasikirwa neupenyu vazhinji vakawanikwa, tine vamwezve vazhinji vasati vawanikwa vakakuvara nevakashayika, tinoti nematambudziko kwavari. Ndodzoka kunyaya yamataura vakandemiri, kana dambudziko richiuya zvakaita sedambudziko irori harifoni sekufona kwamaita uku kuti ndaakuuya uye ndichauya ndine mutoo wakati. Kunyika dziri pasi rino dziri pamusorosoro dzakaita sana United States of America kwamuri ikoko ndofunga munotondera kuti yakasangana nedambudziko retaifuni, kukashayika vanhu vanodarika 65 panguva imwe chete. Asi tichitarisa pazvikwanisiro neupfumi, nyika yeamerica nyika inozikanwa sekuva nyika ineupfumi husingaiti ine zvose zvinokwanisika kushandisika padambudziko rakaita seiroro. Saka kukwanisa kwatingaita kupindira nedambudziko iro kunotisiya nei nenyika dziri pamusoro, asi tinoona kuti even chero kuamerica kwacho vakatoshaitirwavo, asi havana kuti vatirambo vazodai kana kuti hurumende yavatirambo vazodaiwo. Uye tikatarisa muno munyika yezimbabwe, mashoko iwayo ari kunyanya kubva kune vamapakati vanopikisa vanofunga kuti dambudziko rakasanganika nemhuri yezimbabwe munzvimbo yemanicaland nezvimwe nzvimbo dzakapoteredza dzinosvika kunana masvingo, idambudziko raisangana nezanupf kana kuti raifanira kuonekwa nehurumende yezanupf chete.
Vamagu, munoti
hapana munhu ari kushora hurumende kuti ndo yakakonzeresa dutu rakaparadza vanhu vazvo, asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti cyclone idai yakataurwa about 10 days before zvichibva kuMozambique, number one. Number two, payakatanga kudestroya kuMozambique zvanga zvichitotaurwa kuti iri kunanga kuZimbabwe and ichaaffecta masouthern districts emanicaland. Now ndo pane mubvunzo mukuru kuti hurumende yakaitei payakanzwa kuti tsaona iyi iri kuuya kuZimbabwe. Hapana kana dhora rimwe chete rakaspendwa nehurumende yeZimbabwe kuita yatinoti disaster preparedness yekugadzirira dambudziko riri kuuya. Hatina kuona vanhu vachiitwa evacuate, nekuti pane dzimwe nzvimbo dzaitozikanwa kuti dutu rakadaro rikauya rinoparadza. Chepiri, dambudziko racho rauya, taakuchitarisa zvekare kuti hurumende iri kuitei pari zvino. Response yavo haisi kuratidza kuti vari kutora problem seproblem hombe. Nezuro vamunangagwa vanga vari kuchimani mani vakatadza kana kutaura kuti mari yavakaita set apart sehurumende imari.
Vamugwadi.
Mashoko akadai anokatika mazi achibva kuna vamagohu anova mugari wenzvimbo yemanicaland kunova kwandinobvawo. Chekutanga chandinongoda kungopindura havo pane mashoko avari kutaura pano vamunangagwa, ndisiri kuda kudisenda kana kuti kusapota sematauriro avanoita. Tinoziva hedu kuti vamagohu vanobva kuzvipoka zvakadaro zvisingafariri vamunangagwa zvinowanikwa, asi haisiyo season yacho kana kuti sandiyo nguva yacho yekuitaura izvozvo kana yekutarisa kuti vamunangagwa kana kuti ndingana. Pavari kutaura nhau yekuti vamunangagwa vakangotaura kuti takaunganidza mari yakati kuti, asi havana kutipa kuti figa rakati. Vamaguhu vamunangagwa vakataura nezuro vakati nguva yekunyeperana kana tasangana pane dambudziko rakadaiwo haisva ngaigare pasi. Nyaya iripo ndeyekuti tichaudzana chokwadi zvinokwanisa hurumende nezvaisingakwanisi nezvinokwanisawo vanhu vacho vakasangana nedambudziko iri navamwe vatingati mavolunteers vanoda kubatsira, wese tinoisa musoro pamwe chete.
Vamagohu, ko masangano akazvimirira zviwo zvamuri kuita muZimbabwe, tanzwa divi rehurumende?
Masangano akazvimirira ari kuunganidza mari, tiri kuita madonations, vanhu vari kuisa mbatya dzavo, vanhu vari kuita zvinhu zvakawandisa. Ndingati inini maZimbabweans they have done more than hurumende yeZimbabwe kubatsira vanhu vekuchimani mani. Tiri kuedza nepatinogona napo, but isusu hatireceive tax kubva kunyika.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vechidiki webato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Roundtable na 8pm nhasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nevanhukadzi kumanicaland nemasvingo nekuda kwedambudziko redutu mupengo idai. Tichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nekubatsira kwazviri kuitawo vanhu ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai hwosvika pazana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakapona vachiti havasati vawana rubatsiro. Asi hurumende inoti iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vekumanicaland nekumasvingo ava. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nevemasangano akazvimirira kuvulawayo, asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano uyu. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Bimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinquse lati sibe khona. Ayikhonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Balinga sebekupublisha enyuzi uzeze kutsho bese ubelanda abantu bakobulaya. Kalandanga thini? Kyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhlanje kobulawayo kodwa waxutha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Sile ngxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai, umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhla kobulawayo kodwa waxutsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eyeCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende awumelanga angenele ekusebenzeni kwama CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kabuye sikwazi asinquse lati sibe khona. Ayikhonta anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane balinga sebekupublisha enyuzing uzeze kutsho bese ubelanda abantu bakobulaya. Kalandanga thini? Kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-address i-issue yeku-ground kabize thina abantu abalahlekelwa yizihlobo, abantu abafelwayo azosi-addressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu beku-ground. Nxa ukuthi umkhuluma ngeku-ground kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumelanga wenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamchina ngakho kumele uZulu abe kwazi nxa ebuya.
Upresident Van osicathelayo thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugura undena wayenza njani and nxa ifuna simxolele kabuye silandi straight hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe thina bese sishiye space ebese expect ukuthi ebese sithi ubuthiwa waxolelwa uyabe xolelwe umbane engalandanga abantu and thina lalapha sesisizwa sezesizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sinesimanga kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakutshelwanga singakwazi. Okusimangalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basurvive labesibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngadlayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze kungakanani bahlangana nezinto ezinhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi kunokusikhathaza.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology i-SITE oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle we-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside wobulawayo esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa ungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala kwazakale ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamtshina yenkampani yeMaz ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona, njalo kule mota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulomsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalomonakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBase, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezithiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councillor weTsivarasekwa umnumzana Thompson Nqahadebe.
Ye, thina saba le meeting eyabizwa ngumeya weHebetgomba. Sahlala phansi njengamachairperson amakomiti onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders lathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla, iwi imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathesi ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma street meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe ethi mani mani kwenzela ukuthi abantu babuye basilande lawa abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njengeline yeparty siyaba directors le party office ebamba konoko abafuna ukubuya njengeindividual siyaba letter lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo lawo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okune okubuye through abantu abakuphathi njengendlela engiyitshoyo kuma group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhathela okuwedivariseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku group yethu esilayo. Sinothiwa ngumatibiri oku office yethu eModern Tsvangirai House kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla oyaye efuna ukuthi afake layo uncedo silama mayors from just like Mutare la Masingo lekwezinye indawo through our councillors noma through anyone of the party executive our hierarchy.
Alo ke ngokansela wedzivarasekwa umnumzana Thamsan Ngahadebe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Lokho sikudaba lunye omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantwa babo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka eSanyati kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuswelakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Sixoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Athalia Ngwenya wasichasisela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eChimanimani, umuntu obesenza umsebenzi ngokuchumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhile. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo godi bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mari Mdinga bazabetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2 selusizile kakhulu ngendaba eyenzakeleyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebejonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe abantwana ke bona.
Hayi abantwana bethu bebangakangcwatshwa indawo lapho abatholakale khona kulezindawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola nje abantwana adi bengakwazi ukuthi belabo maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe kodwa-ke hhayi babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManicaland ubekhokhela iphi inkonzo?
bengena ibandla leSabatha iSDA iReformed Church labana abama Sabatha angathi inyanga iyo ibandla lakhe lingenayo yena ekhaya kusesanyathi unkosikazi wakhe ngowetholotho edlamini uphuma eKhangqhana.
Igama likamalume njengomuntu obe ongumuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona?
Nicholas Mure.
Nicholas Mure.
Mure,
Alo ke ngunkosikazi Solinda Atalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe izihlobo ezihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokho sekudabalunye izizalwane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai. Bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlandu womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe lizulu lesikhukhula sikaCyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe yisibonelo sothando nangozwelo olulabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqwe ukubuthanisa uncedo lwempahla, ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando, njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebibuthanisa uncedo lolwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana lamarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetsha imanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center lasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo, isakhamuzi seHarare, omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa nokulayisha ezimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokuningi okumele kuthwalwe.
Losesithumezile izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla, amathindi lamasepa, kodwa kukhanye ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale. Kuningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe, yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazi bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancutshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exeganisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siyakutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancutshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta, naye oyizakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzelelileyo ukuthi kungela politics into ziyahamba sibili. Abantu abahluphayo kubona labo ama-politicians, udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule, abanye abangelandaba lezinsizinzakalayo.
Umnumzana Blessings Thole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane yisihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baquqene endaweni ezijiyeneyo sibili baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbisifiso sethu bekuyukuthi ngabe kuthiwa la uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi, ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi, abanye bengalahlekelwanga impilo.
kusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamathumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengakazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu duwo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Akuhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula e-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho i-cyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani wayaphetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla le-ZANU-PF uMnumzana Believe Gawule oyebandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale kuhle masinya uphangile ukuthi akhangile uduko lolwehlele abantu eChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese sithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha nginyananzelele ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezinye izihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umengameli athi kumele akhiji naye efika khona ngaye laye ahlanganise lo hulumende ewakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kathi sengibona ezombangazo ziyanjenanjena, abathi bethi yey umongameli kuyangaphi zokunjanjanisa izinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into besisole bese kathi ingani kubo amazweni yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kulela bo-hurricane nabo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngathi sithe sayehla kathi isiyabe singaphendlu kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawulela?
Okokuqala ngikhalela izimbulo ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kabusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule, ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala, yekho kuyenzakala. Kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto xa i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Umkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthiye kufikisa ikhiyona ube ngena budget, i-CPU ibingena sent eyokuthi incedise abantu. Izini yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende
ukuthi abantu bahambe baye ezafiwe yedwa. E-America kungathola i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa, i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle ukuloko kuthiwa ngesilungu i-response?
Ngizathi ukuthi ngithi asikhangeleli-ke ngale indlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe esenemva kokuthi zokubele umonakalo, kodwa-ke abantu phela i-blame singeke siyise kuhulumende kumbe siyise kakhulu nenthanda ukuthi ngithi abantu ugatsha lolwana lwe-safety protection olumeleli lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma khonokho. Ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayinwe makungabi ne-blame kakhulu eza kuhulumende. Hulumende athink thina kube izigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labobani bani abanqabehle let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangela umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje, uhulumende kunje. Kodwa khonokho okunjalo sithanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo iyeqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlizehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalindlela. Noba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu njabo America anothe kakhulu ale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Eyinye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembile ukuthi engxeku ngaba yinto enkulu kangaka engabe iqinde ithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Baba uGawule, ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-provincial administrator abalali abahambe balala ebuthongweni, ima-department isayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date ku-cyclone nars. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-act. Mina uminister we-local government lawo-provincial administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu babo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule baba uGawule, i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster kumele istrengthene into ethiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni we-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambe se-America athi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengohulumende sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube le-housing plan, standard housing plans and settlements are organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee ebandla lezanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Awuthele kancane wemzulu eyenkini phephalanga, awuthele kancane wemzulu eyenkini phephalanga, awuthele kancane wemzulu eyenkini phephalanga, awuthele kancane wemzulu eyenkini phephalanga. Semalo Hey, look at the jala.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo, kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano, kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uZenzele Ndebele. Sibe lengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lesicyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendithiya kustudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.